vakange miri. Hurumende haina kuti inoda kubatsira vashandi vayo vese. Yati iyo inoda kubatsira security sector chete, ndokuchaitwa magarrison stores. Ende kuri kunzi subsidy yacho iyoyo ichabva padeduction inoitwa kune civil servants. Saka there is a difference yekuti hurumende irikuda kubatsira chii vashandi vayo vese. Ende kana kuri kuti hurumende inoda kubatsira vashandi vayo, haishandiri ichiti inoda kudeducta mari yako. Inofanira kunge ichipa vashandi ivavo mari yokuvabatsira.
Vamuponda, munoti ine danho riri kuda kutorwa nehurumende?
Haiwa, hatingovashokoro panopa vasinyanya kubata pane zvekuitika izvi. Chekutanga, zvanzi timu iri voluntary kaiyi, unobatsirwa kana uchida, kana usingadi hauparticipate, number one. Number two, government iri kuestablisha inonzi mutual savings fund. And the government will contribute 100 million. Yekuti vashandi vehurumende vakwanise kunge vachikwereta mari nemutengo uri nani. Izvozvo kuti kwanyanya chibhadzo kune atinoti maloan shark nechibhadzo chiri kuitika munyika medu, mari iri kunesa zvekuti unoona pei yemunhu yese iri kuperera kubhadhara chikwereti nenyaya yemainterest rates ari very high. Saka mutual savings fund iyi iri kukwanisa kuadressa izvozvo kuti yakafanira atinoti masociety ekudhara kana kuti maraundi ekudhara aya anenge achiita vanhu. Zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiita mari pamwe chete, iwo kana uzourwa nedambudziko kana wada need yemari iyoyo wokwanisa kukwereta pamari iyoyo. Saka this is the practical step inonge ichifanira kunge ichikurudzirwa nevashandi. Hazvina kunanga masoja kana mapurisa chete sezvipiwa navashoko.
Vashoko, hazvisi zvinhu zviviri here zvamuri kusanganisa kuti nyaya yemagarrison shop nenyaya yehomwe yemari?
Kana iri loni, ilonika. Ende lonika inoitwa kumakambani ese. Makambani anoita masoft loans kuvasevenzi vavo. Zvasiyana negarrison shop. Garrison shop yanzi ichaitirwa masoja. Mari yacho iri 2.5% inobva kumacivil servants. Ende haina kunzi voluntary ka. Tanga takatarisa vamutuli nyure vachitaura. Ende nyaya yatiri kutaura pamusoro pavo inyaya yaitaurwa navamutuli nyure. Kana pava nemavariations, tichaona mavariations iwayo. Saka kana iri loni, loni is fine. Yagara inoitwa kumakambani yese. Kana imini iko kwamuri kuAmerica, kambani yenyu yestudio 7 inogona kuti yes, inokupa soft loan. Hapana chakashata, zvakanaka izvo, zvagara zvinobhumiwa. Asi chatiri kutaura pamusoro pacho ndechekuti icho 2.5% iri kubhadharwa nani yegarrison shop.
Vamuponda,
I think vashoko vanga vamixed up the two things. Pane magarrison shops ari kutaurwa kakoita yepande 2.5%. Saka nyaya ye2.5% is as if it's saying pane mutual fund iri kugadzirwa. Mutual fund yakada kuva nebank, but zvainoitwa mutual fund is the difference nebank is that it's owned by the members. Ndosaka kuti it's voluntary. Ukasaparticipate you're not going to be a member of that mutual fund, but you're going to lose something because pane mari yacho negovernment which is 100 million. Iwe ukakontributa your portion, that means you can now access part ye government 100 million yaitwa. Saka iwewe haumanikiri. People should actually access them. They don't criticize them in the right section. They don't criticize everything. No, that is not the right way. The right way is to look at
Yes, vashoko. Imi muri kushoropodza chii panyaya yekuti kunge kuine zvitoro zvinenge zvichibatsira mauto?
Aiwa, zvirakande miri. Ngativei nemuono wakanaka. Kana tichitaura pamusoro pezvitoro zvinobatsira mauto, mauto ranganiko? There are 65,000, but there are 30 million people that are suffering out there. Zvinofanira kuitwa ndezvekuti ikonomi ngaigadzirwe. Ngatirege kuita mapiecemeal yokuti hanzi toda kubata apa, toda kubata apa, toda kubata apa, kwete. Iyi ndiva ndikutaurirei. Ine understanding yangu ndiyokuti iko kumauto kwagara kune zvinhu zviriko, kuna maresheni, kune zvese, handizvo here? Ende chandanga chida kunzwa kuna vamuponda ndechekutiko 2.5% iri kubhadharwa nani yemagarrison shop.
Vamuponda
vanofanira kuzviziva izvozvo kutiko izvozvo zviri kuitwa nepasi yavo. Hazvisendi, hazvibatsiri nyika.
Vamuponda,
kuenda kumutual fund unoicontribute kana uchida woboita member yemutual fund unokwanisa kuzokweretawo mari ikoko. Hurumende iri kuisa 100 million iwo woitwa 2.5.
Vamuponda, teerai ndikutaurirei. Kugovernment kuna matrade unions. Matrade unions basa ravo ndiroro rekuti iko vaende vanodiscussa izvozvo. Hazvifaniri kutaurwa naemployer kuti ndakuda kuitira izvi, ndakuda kuitira izvi. Izvi zvekuti mazvake mazvake hapana chinobatsira, but because at the end of the day mari inoita fanika yenasa iri kuziva pachiitwa corruption. Ndiyo problem yatinorwisa iyoyo.
Regai tingovamuponda.
Pane komiti ine public service commission iri kutaurwa ende nyaya iri kuri voluntary, hausi kumanikidzwa. Ise facility yandino there, if you want to volunteer and then you can also borrow money at a cheap rate. You don't have the means of a bonus.